Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 30, 2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reTriple C rinotungamirirwa navasengezo chabangu vavhurirwa docket kuHarare Central vachinzi vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Governor weReserve Bank of Zimbabwe vaparura nhasi urongwa hwekushanda kwemari kana kuti monetary policy. Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatidzwa kwevanhu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weGlenview North mudare reparamende vaHappymore Chidziva vebato reCitizens Coalition for Change rinotungamirirwa navasengeso chabangu vaWashman Ncube nevamwe vavhurirwa docket kuHarare Central vachipomerwa mhosva yekuti vakabata mwana ane makore 16 chibharo. Taedza kubata vachidziva kuti tinzwe divi ravo, asi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Mutauriri wemapurisa Commissioner Paul Nyati vaudzawo Studio 7 kuti vanga vasiri muofisi zuva rose nhasi. Asi takwanisa kubata gweta remwanasikana uyu vari mutauriri wemhuri vatakunda Jacob.
Mwanasikana ari kutiwa akambunikidzwa, saka nekudaro tisu mutemo wedu unodzivirira mwana vari kwemakore 18 years kuti vange vachienvolva vari involved muzvinhu zvebonde nevanhu vakuru vanowana vachipfuura makore 18. So nekudaro tabva taisa police report yedu paHarare Central Police Station, tikavhurisa docket yedu ipapo, tikabatsirwa zvakafarira. Uye mukuva involved yekumbunikidzwa kwekodzirizi yemusaka uyu anoti iye pakashanda chisimba, naizvozvo raisingo ribonde njepa chirine chisimba mukati. Saka paonekwa pachizovaprefera kuti inge iri chaji yerep kana kubata chibharo.
Saka mungaziva kuti vachidziva vasungwa here nemapurisa kana kuti nyaya ichiri kuferefetwa?
Mazivira andingaita ndeyekuti patapedza kupa ripoti tasiya maconduct details yedu ikoko, chipi kana pangoitika any development ingada kuti tizivise vanotizivisa. Endi muchidimbo kana vachinge vawana vachidziva vanotizivisawo zvekare kuti vavawana vachidziva. Saka pari zvino handisati ndareceivha enco, handisati ndareceivha any official communication inoratidza kuti vanga vabatwa kana kuti panga pane investigation ii yaitwa kusiya kuzotaurwa mukana chete.
Panga paine mashoko wekuti mwanasikana uyu anga asingazivikanwe kuti aripi, mazokwanisa kumuwana here?
Mwanasikana takwanisa kumuwana. Mashoko iwayo ndingati haana kunge ari correct to some extent, nekuti mwanasikana paanogara anopaziva kumapurisa pasabmito adres inoratidza kuti anogarapo. Asi pane imwe nguva, pane nguva yatonyashudakikani kuti aripi.
Gweta vatakunda Jacob vachitaura vari parunare muHarare.
America, VOA.
Nasi Zimbabwe yabatana nedzimwe nyika kucherechedza zuva rekupambwa nekutsakatidzwa kwevanhu kana kuti International Day of Victims of Enforced Disappearances. Masangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and Crisis in Zimbabwe Coalition aburitsa mashoko kuvatori venhau achikurudzira hurumende kuti iferefete nyaya dzose dzevanhu vanenge vatsakatidzwa nekupambwa. Zuva iri rinocherechedzwa musi wa30 Nyamavhuvhu gore rega rega. Muguziya nezvenyaya iyi, Tabata vachauswaramba gweta remwaka pambwa ndokutsakatika muna 2015 vaitaidza mara. Tatanga nekuvabvunza kuti mapurisa ari kuvaudza here kuti nyaya iri kufamba sei.
Hake, hapana, taningu watisuna chate tuanzo kubakwa wazi. Andifunge kuti pane shiri kubuda ikoko, ndosaka wakanyara.
Asi, dare ranga rati kudii pa nyaya yeku ferefeta kutsakatika kwa wakaita?
Mwuranga kuti pa nguwa ya zokaitika, taka manya kuma kare dimosha. Kwa taizi waka kuti ndo mgaro wavo, ndo mitro wavo makore ose. Kaizi watu wanaloko shaikwa, mcharanga na wana Kestina, wana Tlamini, wana Tibili Siramba. Niwangu waka wanda wanda. Saka pa zikangu iti kataka ngu iti mkuma ndiyo ndi. Saka taka manya udare, tika noti, kukumbe wakuti munu ya, seti imu uze, kukwano kudare, limu ono. Kana kuti kana ichiramba kuti haizi, itchagi, imu chagi, ndo ine basa racho kando, saka ikindi seti. Basa rayo ndi kuchengeteza wanu, wakare, munika. Kuti saka chiendai vaya pa order yekuti chiendai mune investigator munomutsvaga pese pamunga mungomutsvaga munyika. Munovhura matombo, munovhura mabhiriji, munovhura zvimasango muchimutsvaga svika mamuwana. Asi pamunenge muchidaro potai muchitaurirana nehama neshamwari nemabveta ake. Munopota muchivaupdata, munora maripoti muchiunza kuna registrar yaikoti kuti paonekwe kuti pane zviri kuitika. Saka izvi zvakamboitika mazuva ekutanga kuti taimboita setinotungani chitaura chikurukura chionesana tingamuwana sei. Asi munoziva ukatuma munhu ari kuchungidzirwa kuti aite basa, munongoziva zvinoitika, basa racho kuitika kwaro hakunyatsoitike zvakanaka.
Zvino kana zvamira zvakadaro, pachine chimwe chingaitwa here nemi semagweta kana nemhuri?
Munongoziva kuti tarisiro inongoramba iripo. Hama neshamwari dzadzamara dzakaramba uye takaramba tichingotarisira pamwe. Rinoziva pangangoitika zvinowanikwa kana kuti anowanikwa ari mupenyu akavigwa samwe kana kuti pamwe anowanikwa waamutumbi. Saka takangoramba tichitarisira kuti tarisiro iya inenge yakupota yakazopota ichiguma inodawo kuti nguva yareba. Saka chimwe chinenge changosara ndechekuti tiende kudare kuti dare inongonodhikeya ntaihwaka tofa munhu hapasina. But munoziva zvizvinonetsa kugamuchira kuti mugamuchire zvakadaro, niende kunowana dhikirareshini yakadaro ukoti. Ndosaka yakanonokwa pesa apa kuzodzi haisada kurasa tariro.
Vachauswaramba igweta vanga vari parunare muHarare. Tabatawo mutauriri wemapurisa Komishina Paul Nyati Avati vanga vasiri muhofisi. Asi gurukota rezvemukati menyika vakazembeka zembe vakamboudza Studio 7 kuti hapana zvavati vawana nezvekutsakatika kwavadzamara. Pane vamwe vakatsakatika vakazembe vakatiwo vanoferefeta nyaya dzose dzinenge dzamhangarwa. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayavanu, vaparura urongwa wekushanda kwemari kana kuti monetary policy, vachiti mari yezig yatambirwa nevanhu zvakanaka uye nemufaro. Vatiwo vachatora mamwe matano ekuidzikamisa uye kuti ikwanise kutenderera zvakanaka muvanhu. Muguziya nezvenyaya iyi, Tabata achipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya.
Takapanga kuunza mari yezig yakanga ichingoshandiswa chete ne20%. Zvikamu zvekushandisiwa kwezig zvatokura petakaviri chaiko kusvika kuzvikamu makumi mana zvamuzana, kuda kusvika pa40%. Saka zvinoreva kuti marero ezigi yanga yachitambirika uye yanga yakatyama.
Pari kuitwa sei kugadzirisa nyaya yekuti vanhu vakwanise kuwana mari yechenji?
Nyaya yechenji yanga ichemwa nayo nevanhu. Tikaongorora tikaona kuti hadambudziko riripo mukuti panga padambuka pakati pebhengi, reserve bank nemabhengi. Nekuti reserve bank inenge ichipa mabhengi mari sipe vanhu, asi mabhengi aya oita dambudziko rekupa vanhu vogara vane mari dziya tisingazosvikisi vanhu. Saka panga guru rehurumende rakapindura rikatora basa iroro rikati pastechi nepamwe pese pakaungana vanhu vanenge vane makioski avo vachiita urongwa hunonzi swipe for cash. Hakuna munhu anofanira kuchema dambudziko remari remazidzi.
Ko vamwe ka vagwanyanya vari kuti bhanga riri kuti mari iri kushandiswa zvakanaka, yatambirwa zvakanaka, asi zvinhu zvakaita semafuta ekufambisa dzimotokari nemagwaro ekufambisa zvichiri kutengwa nemadhora ekuamerica nemimwe mitero
zvinofamba nehwaro hwazvo hazvigoni kuitwa nezuva rimwe chete. Idambudziko ratanga tinaro remakore akawandisa, hamugoni kutarisira kuti rinogona kurapwa nezuva rimwe chete. Aiwa, patatanga tatangirawo ipapo, asi vari kusvika pese, kusvika kumafuta edzimotokari, kunosvika nematamba ekufambisa amunotaura iwawo. Asi tiri kuti tinongotanga tagadzirisa zvanga zvichinyanya kutinetsa, tichiinda kusvika tazosvika ikoko.
Chipangamazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo chitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Mandela policy yapresentwa nagavernor nhasi inopedza simba nekuti unenge wachitarisira kuti matambudziko atiri kusangana nawo ari kuratidza kuti marets ari kuita chamuramba mhuru. Hurumende reti yakabatwa yakazvinyima pahuro ikasamuvha yatingati controlled exchange rate. Rimwe dambudziko ndepandire kuti kumabhengi uko makambani ari kushayiwa mari foreign currency kana vakuda kunotenga kunze kwenyika. Zvoita kuti vagare nemadzigi akawanda apa vatengesa and havasikwanisa kuona foreign currency yacho. Masvondo akapfuura yatakuwana nesvondo inotikona makambani mazhinji ari kuvhara ari muretail sector. Pavanovhara panobva vapinda vakomana vekumusika mutema oro matax shop vanobva vaopena ipapo.
Zvizvama muchitarisira,
saka taifunga kuti governor pavachapronounce mandatory policy statement yavo nhasi vachataura madanho avari kutora ekuti rate yekumusika mutema nekuofficial market gepi racho ridzorwe. Asi tiri kutiona vari kuzvirova dundundu kuti mari yavo yakutambirwa, ichitaura kuti takaita customer satisfaction survey interception ekuti tinzwe kuti vana vezimbabwe vari kufarira mari yezimbabwe vari kuti chii, vakazvipa percentage ye91%. Saka demo mari iyoyi yakanga ichidiwa zvakadaro kuti 91% sei hurumende yacho isikushandisa zig as a main currency for my duties, main currency for my passport, main currency for all the taxes inobhadharwa.
Ko zvavari kuti vane imwe mari iri padivi kana kuti surplus ye19.2 million,
nyika tichiitarisa haisiri kampani kana kutax shop. Nyika yeZimbabwe upfumi hwayo hwaakusvika $30 billion US dollars. Saka gavhena vakatiudza kuti vane $19 million kasurplus kavanako, hazvitauri chinhu nekuti hapana chekutotangira mari iyoyo haikwana nekambani yeDelta kana mwedzi one chaiwo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vachitaura vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inonzi yauraya mwe mudzimai uye kukuvadza vanhu vasere mudunhu resumi muUkraine payakanda zvombo pane imwe fekitari inogadzira chikafu chevana. Imwe ndege yemhando yedrone inonzi yabhombawo mudunhu rePoltava. Russia neUkraine dzinoramba kuti dzinokanda zvombo nechinangwa chekuuraya vanhu zvekungouraya vanhuwo zvavo muhondo yakatanga muna kukadzi 2022. Vamwe vagari vekumaruwa vanoti vave kugara vakabatira ura mumaoko nekuda kwemoto uri kuuraya vanhu kupisa dzimba nekuparadza masango. Ko zvii zvikonzero zviri kupa kuti masango apiswe? Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Chekutanga vanhu vanokanda midzanga yefodya yavanenge vachiputa pasi vasina kuidzima, kozoti vanoshandisa moto pakumora huchi, vanobatidza moto pedyo nemigwagwa vakamirira mabhazi, vanoda kuchenesa minda, vanenge vachizvima uye vamwe vanongoita havo musarinya. Vanasoro jenya vakagara havo vataura kuti kamoto kamberevere kakapisa matanda mberi. Gore rino vanhu vaviri vatofa vachiedza kudzima moto kwamakoni kumanikaland uye kumhondoro kumashonaland west. Mumwe mugari akapisirwa dzimba dzake mbiri nemoto ndivachichafa magunje vekwazvimba mudunhu remashonaland west, vanoti hakuna anoziva kuti wakatanga sei. VaJoseph Piri avo vanochengeta nyuchi kunyamakate kuhurungwe vanoti kupiswa kwemasango kunovhiringidza basa ravo zvakanyanya.
Nechikonzero chekuti nyuchi hadzideutsi dzinokwanisa kunge dzichiswama dzichitama dzichienda. Plus futi tiri kuchengetedza masango ndochinangwa ndedonzvo redu hombe iroro rekuchengetedza masango kuti pasave nemoto unotsva unopisa tunhu tusina mhaka.
Mukuru wekufambiswa kwemabasa mune imwe kambani inorwisa kusvibiswa kwemweya wekufema inonzi Kariba Red mudunhu remashonaland west, vaJeremiah Matiza, vanoti moto isina kugadzirirwa iyi inopa kuti dzimwe nzvimbo dzigume dzave magwenga.
Mavild fires anouya achiparadza miti inenge ichangomera ichiri mudiki, yatinotarisira kuti ndo ichatibatsira panyaya yekugadzira dura rekutora kaboni yedu inenge ichidi iri muchadenga kuti iwane storage. Saka zvakadaro tinenge tichikurudzira kuti tisasangana nemavild fires.
Mutauri webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda munyika reEnvironmental Management Authority kana kuti EMA mudunhu remashonaland west, vamunyaradzi Nariswa, vanoti dunhu ravo rakatorasikirwa nemasango anosvika mahekita zviuru mazana maviri nemakumi mashanu nemazana mana nemakumi matatu nematatu kana kuti 250,433 hectares. VaNariswa vakurudzira vanhu kuti vasangobatidza moto pasina kukodzera.
Kuti ticherechedze mazuva akatarwa ekuti hapana ani nani zvake anotenderwa kubatidza moto kunze kwechivanzi.
Nyika yakatara nguva yekusabatidza moto zvisina kukodzera kubva musi wa1 Chikunguru kusvika musi wa30 Mbudzi. Matunhu ane dambudziko rekupararira kwemoto anoti Mashonaland Central, Mashonaland East, Mashonaland West neManicaland. Nzvimbo dziri munjodzi yakanyanya dzinosanganisira Nyanga, Mutasa, Makoni, Mutare, Bhindura, Marondera, Chikomba, Hwedza, Harare neZvimba. Kupisa masango kunokanganisawo zvirimwa, kuparadza matura, zvikwanisiro zvekurimisa, kuurayawo mhuka dzesango uye kusiya zvipfuyo zvisina zvekudya zvinokonzera nzara nekurasikirwa nemabasa kwevanhu. Gore rino masango apiswa anosvika mahekita zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemana ane mazana maviri nemakumi mana nematatu kana kuti 494,243 pamoto yakabatidzwa inosvika chiuru chimwe chete nemazana masere nemakumi mashanu nematanhatu kana kuti 1,856. Gore rapera kwakatsva masango chiuru mahekita zviuru zana nemakumi masere nemapfumbamwe ane zana nemakumi mapfumbamwe nerimwe kana kuti 189,191 pamoto chiuru chimwe chete nemazana maviri negumi kana kuti 1210. Nyaya dzekupiswa kwemasango dzawedzera gore rino nezvikamu zana nemakumi matanhatu nechimwe kubva muzana kana kuti 161% zvichienzaniswa negore rapera. Kutanga moto unoparadza masango kana zvivakwa imhosva inogona kuti munhu agare mujeri kwemakore matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Mutezeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kumirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika munambudzi nezuro vakaita hurukuro nenhepfenyuro yeCNN pamwe chete nemutezeri wavo vaTim Walz. Amai Harris vakataura nezvenyaya dzezveupfumi kudyidzana nedzimwe nyika nezvimwe. Vakavimbisa kuomesera vanopinda muAmerica vasina magwaro. Asi izvi zvingashanda here? Tabata nyanzvi munyaya dzezvematungirwo enyika vaKelvin Manduna.
Vatungamiri vedu zvichitsanganisa naiwe maHarris hapana kunyanya kufunga kuri kuitwa kuti nyaya iyi yevanhu vanouya muno muAmerica vasina mapepa akakwana ingagadziriswe sei. Zvekungoti ngativadzingei, ngatidhipote. Masolution asina kufunga kwakakwana kwakazara mari. Tinofanisa kuvisa kuti chii chiri kukonzera kuti vanhu ava vauye kuno kunyika dzavari kubva. Zvakawanda imo muLatin America kunana Haiti kunana Cuba. Tikatarisisa ikoko ndopatinoona kuti nyika idzi hadzina kumira musha. Saka mufanira kugadzirisa ipapo pamwe chete nekugadzirisawo kubhodha. Mukangofokasa zvavarida kuita maHarris pakudhipota, vaingodhipota mapresident akabvapo pasati pavana maHarris and problem ichingowedzera.
Kana muchiti ngavagadzirise zviri kunetsa kunyika idzi, mungatsanangura here zvingakwanisika sei?
Nyika idzi dzinoda support kumaekonomy adzo kuti dzikwanise kusimukira. Support yedu ichibva kuAmerica inowanzongofokasa kunyaya dzemusarudzo nekuti tivade kuisa munhu watinoda pasarudzo. Ndozvatinoona kunana Venezuela, kunana Cuba nevamwe. Iyo fokasi yakashata. Tofanira kufokasa kusimudza maekonomi yenyika idzi, kubvisa masanctions akaiswa panyika idzi. Vana Venezuela, vana Cuba ndokurubva maimbudzi dzakawanda. Zvibatanidza neMexico, fokasi yedu yakanyanyisa panyaya dzemadrugs nechiti. Asi haisi kuti tisimudze macommunity ane nhamo munyika idzi. Kungorwisa madrugs iwayo chete izvozvo hazvibatsiri nyika idzi.
Asi pane mutsauko here pane zvavari kutaura nezviri kuvimbiswawo navaTrump?
Hapana mutsauko wakanyanya nekuti ivo vaTrumpwo strategy yavari kutaurawo ndeyekuti ndichadzinga vanhu zvamusati mamboona. Saka ivo havatorina kana zano rekuti vangabatsira sei nyika dzavanogarisana nadzo muno muWestern Hemisphere. Chavo ndechekuti tongodzinga, tikangodzinga manje bhodha racho rakareba zvekuti heki. Saka chero vakavadzinga havakwanisi kuti vamisa kuti vasadzoke. Vanhu vari kutiza nhamo vanongofunga nziro itsva dzekuuya kuno chete.
Gweta uye vari nyanzvi munyaya dzezvematungirwo enyika vaKelvin Manduna vachitaura vari parunhare vari muno muWashington DC.
Itchy was a Friday, my darling. Was a Friday.
Iko zvino yave nguva yekuti titarise zviri kuitika munhau dzemagitare. Muchirongwa chanhasi tine hurukuro nemimbi wechidiki achiri kusimukira panashe gandanamo remagitare achinzi SheZW. Panashe ari mumakwikwi wevechidiki vanoimba A Voice to Rap. Ngatinzwe hurukuro yaaita naIvan Zininga weStudio 7.
Tinongoti kumkum tichirovera padombo mbiro mbiro dzevana kusika tiri munasave topira na voti mosva yacho ndeyani.
Magitare ndakamatanga ndiri mwana mubiki ndorangarira ndiri grade 0 chaiyo. Ndaitora chimuti ndipanoenda pangu ndega ndipanatanga kushaura nechimuti changu. panguwa ya cha nungu sa unungu mwana mbiki end kainya no inspire wanwani mekua Amerika ana Beyonce ana Michael Jackson nini nangu personally muna nyanyo ndi inspire di Michael Jackson
usaka mabereki wakati kudio chitanga kutamba ni magitare
shiriju mabereki pandaka tanga chaipo chaipo manga vasinga atendi vachiti vaifunga watipamu andinya zongona numa tora ndenga shida daivanzi sama song esi andenda rekoda ku studio saka izvinezvi tongotva kubvuma.
On the other side of some water mansion cheri ari kutengesa makabuka cheri starts to run custom is called
matambudziko api wo nosangana nawo
ma challenges ari muindustry akawanda but yandakanyatso taura chayo chayo ndeye kusapiwa mukana zvasiyana nekudhara pekuti kwaiva nema open mic akawanda kunana book cafe kunana kwakawanda wanda hatisi kupiwa mukana wekuti tiende panzvimbo dzekuti dzinotiratidza kune vanhu uyezve tokwanisa kubenefita financially
vanoda kukubata vanokuwana kupi
vanoda kundibata vanondibata pa masocial media platforms ese tiripo pa Instagram, Facebook, TikTok unondibata nonzi ShareZW SHERZW pa Spotify tiripo pa YouTube tiripo SHERZW ShareZW
ameno unezwa unoda kusiro vatsigire here nhasi
mashoko andinga pa vanhu vanonditsigira ndeyekuti ndinotenda kundisapota kwamunondiita pane mumwe murume akauya kwandiri akandiudza kuti riyo rwako ririnyowa ndinonzi dhorobha ndarifarira akataura achiti hanzi riyo rwako ruri relevant ndiri kutaura zviri kunyatsoitika andidonyepa ndakapotsa ndachema nekuti ndoshuwiro yemunhu wese anoimba kuti ataure aimbe zvinhu zvekuti zvinobata mwoyo yevanhu saka ndinotenda nekutsigira kwandinoitwa nevanhu vanonditeerera ndinokutendai uye ndinokudai
chitipa kamwe chete kewoza Friday timborova kanzwisa kekubuda nako mudariro
dhorobha mukandiridzira dhorobha ndingafara zvisingaiti riyo rwangu rinyowa ndirinonzi dhorobha
dhorobha parinokuka parinokiva kanza tatsokera kumusha nokaugigekawa dhorobha parinorema nevarinoramba rakanzvanya ati on the other side of some mora mashe cheri ari kutengesa makabuka cheri starts to run custom is coming then starts the rat race it's a hustle and bustle in the city that never sleeps
sign up
dhorobha parinorema yevarinoramba rakatsvanya hatidzokere shavira zvaita beta dhorobha parinofuka parinokshipa ukanza tatsokera kumusha mukaugigewawa amukaugigewawa 10 years I'm still counting hapana chandati ndakowa kungodzingiriswa nemango ngongo tiri muwaso kumbopfeka bibhi rekirini zvaramba penza smatori pachoina
nako kambo dhorobha manzwa hurukuro yanga ichitwa naPanashe ganda namo remagitara achinzi ShareZW anga achita hurukuro naIvan Zininga weStudio 7 vaimbi vachiri kusimukira vanenge vachida kupinda muchirongwa ichi titumirei namba dzenyu paWhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vateereri musakanganwa kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi apo tiri kutarisa nenyaya dzekupambwa nekuitwa kafira mberi nekutsakatidzwa kwevanhu munyika tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Tabo Kancube munhau dzeIsindebele.
Soku isi